Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingayo lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nosangana zvakare manera nhasi kuri musi wemugovera chivabvu 15 2021 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere checovid-19. Nezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinofara kuti dare ra-defenda constitution. Tinofara kuti vataura kuti vamalaba vasi ivo chief justice wenyika because mutemo unotaura kuti kana wasvika 70 unoritaya. Uyu wanga wachinjwawo constitution yaitaura kuti ukachinjirwa mutemo haubenefiti. Tinobhenefita vanozviuya pamberi pavo.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu anotambira nemufaro mutongo wedare wamanikidza mukuru wevatongi vematare edzimhosva valuk malaba kuenda pamuchikandigere zimbabwe inoti iri kuita zvose zvainokwanisa kuita pakudzivirira nyika kumhando yecovid-19 yanetsa kuindia iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc Vanga vari mukuru wevatongi vematare edzimhosva muzimbabwe valuk malaba havasisiri mutongi wematare edzimhosva sezvo vakaenda pamudyandigere kutanga pakati pehusiku hwapfuura sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika rakatambirwa nevana vezimbabwe muna 2013 dare repamusoro ratonga richidaro nhasi Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vatongi vatatu High Court vanoti Justice Edith Mushore, Justice Ephias Shou na Justice Chester Charewa vatora mutongo wavo nhasi wekuti vamalava havakwanisi kuramba vari mutongi wedare sezvo vava pamuchandigere. Mutongo uyu unotevera chikumbiro chakakwidzwa kudare iri nemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika pamwe nesangano rinomirira magweta HDK Ray Young Lawyers Association of Zimbabwe. Rimwe remagweta ange achimirira vakika vatendai biti vaudza studio 7 kuti vafara nemutongo wanhasi
tinofara kuti dare ra-defenda constitution tinofara kuti vataura kuti vamalaba vasi ivo chief justice wenyika because mutemo unotaura kuti kana wasvika 70 unoritaya uyu wanga wachinjwawo constitution yaitaura kuti ukachinjirwa mutemo haubenefiti tinobhenefita vanozviuya pamberi pavo
Vakika pachavo vatiwo zvinofadza kuti dare ratambira zvichemo zvive ruzhinji munyika uye vati vanovimba kuti izvi zvicharamba zvichiitika
saka tinoti isusu mutongo watapiwa nedare nhasi unopa vanhu masimba uyezve unotirakidza kuti vanhu vakasimuka vakataura kuti hatidi zvamuri kuita nebumbiro redu zvinhu zvinofanira kunge zvichiremekedzwa saka tinovimba kuti vakuru venyika vachatevedzera mutongo wapiwa nedare nekuti ndo zvinotaura bumbiro redu ndo zvinodiwa nebumbiro redu
vabiti vati mutevedzeri wava malava Justice Elizabeth Bounza ndiwo vanofanira kutora matomu kudzamara padomo mukuru wevatongi vematare mutsva rimwe remagweta ange achimirira hurumende panyaya iyi advocate Tembinkosi Mabaliva vati vachanzwa kuhurumende kuti vopikisa mutongo uyu here kana kuti kwete gweta guru rehurumende advocate Prince Machaya nemunyori anoona nezvemutemo mubato riri kutonga rezano PF vapau mangwana avo vange vari mudare varamba kutaura pamusoro pemutongo wanhasi nyanzvi munyaya dzemutemo uye vari mutungamiri wenational constitutional assembly valab momadhuku vaudza studio 7 kuti mutongo uyu unogona kupikiswa uye kana izvi zvikaitika zvinoreva kuti vamalava vanogona kuenderera mberi nebasa sekudomwa kwavange vaitwa nemutungamiri wenyika vati nyaya iyi inogona kugara kumatare kwenguva yakareba nekuti kana mutongo uyu ukapikiswa vachaita dambudziko rekuti ndiani achatonga nyaya iyi
nyaya iyi ndeyekushandisa mitemo chete legal process zvine zvinhu zvakawanda hazvina kujeka kuti apa kana vakanga vasina kuapila by Monday kutaraji hapana crisis nekuti zvatongwane dare haikoti ndozvo zvinenge zvichitanda kana vakanga vapira nemande hapana zvecrisis nekuti panenge paakushanda zviripo izvozvi zvekuti vamalava ndo vanenge vari kuita
mutauri wesangano recrisis Zimbabwe coalition vamavela Skumalo vatambirawo mutongo wanhasi asi vakati vanoda kuti vana vezimbabwe vave nechekuita nemadomerwo emukuru wevatongi nevatongi vacho
hongu tingange tiri kutambira zvaitwa izvi asi tisina masimba atiinawo kana kuti tisina influence yatiinayo pakuona kuti zvichaitwa zvese pakutsvaga mumwe munyowani zviri transparent zvakadii
mutongo wapiwa nhasi unoreva kuti zvakaitwa nemutungamiri wenyika vayamasoromo nangagwa zvange zvisiri pamutemo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha
Hurumende inoti iri mudishi rekuongorora kana mhando yeutachiwana hunokonzera COVID-19 hwakatanga kuIndia hwati hwapinda munyika Izvi zvinotevera kuwanikwa nemusi wechina kwevanhu vaviri vakabva kuIndia vaine chirwere checovid-19 uye vamwe vanomwe vakasangana navo munyika vanonzi vakabatwawo vaine chirwere ichi mukuru anoona nezvekurwiswa kwecovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanoti pari zvino vari kumhanya-mhanya vachivheneka zvavainazvo kuitira kuti vaone kuti utachiwana hwekuIndia uhu hwapinda here muZimbabwe kana kuti kwete nyika nomwe dzemuAfrica dzinoti Algeria Democratic Republic of Congo Kenya Uganda Morocco Nigeria ne South Africa dzinonzi neWorld Health Organization dzatova neutachiwana uhu asi Dr. Mahomva vanoti zvisinei nekuti utachiwana hwabva kuIndia here kana kuti kupi zvako Vanhu vanofanirwa kuramba vachigeza maoko avo nemvura nesipo pamwe nekusaungana vachiti zvese izvi zvinobatsira kudzivirira chirwere checovid-19 ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri westudio 7
tinokutendai nemibvunzo yenyu isu pane zvino tiri kufara chaizvo kuti vanhu tiri kubayira nhomba kana kuti vaccine covid-19 vari kuramba vachingowanda chaizvo sezvamuri kuonawo panhamba dzetinokupai through ministry of health ne child care tiri kuonawo zvakare kuti vanhu vari kugutsikana chaizvo nezvavari kupiwa zvavari kupakurirwa ne ministry of health
kopa utachiwana hwekuIndia huri kushirwa kuti hungadai hwakupindawo muZimbabwe tichitarisawo kuti kune vaviri vari kunzi vakabva kuIndia vakawanikwa vaine utachiwana pamusoro pekuti South Africa nedzimwe nyika muAfrica dzaane utachiwana uhu hurumende iri kutorawo matanho api
pane nyaya yemavhariants ekuIndia chokwadi pasi rose rakangotarisa India richinzwa kushushikana kuti ko zvichaita sei isu muZimbabwe tangoramba takangomiramirawo chaizvo tichingokurudzira mhuri yeZimbabwe kuti yeoka kana dai iri variant iri kubva kuIndia kana kuSouth Africa kana kwese kwese zvako zvatinofanirwa kuti tingoita ndizvo zvimwe chetezvo zvokuona kuti tageza here maoko nemvura nesipo nguva dzese tasanitaiza here taregedzera kuenda here mumacrowds kana kuti mumagatherings zvese izvozvo zvinobatsira kuvharidzira chirwere checovid-19 ingava variant abva kuIndia ingava variant bva kupi nekupi zvayo saka ndozvo tiri kuita semhuri yeZimbabwe kuti tinyatsoongorora kuti taramba takazvivharidzira here chokwadi pane zvino tiri kutomhanya-mhanyawo chaizvo tichitestawo mamwe masamples edu kutione kuti variant iyi yapinda here muZimbabwe kana kuti kwete
Awo vanga vari mukuru anoona nezvekurwiswa kwedenda recovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vachitaura vari parunhare vari muHarare nemumwe wangu Jonga Kandemiri westudio 7 tichiri panyaya yecovid-19 vanhu makumi mana nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazvuru makumi matatu nezvisere nemazana mashanu nemakumi matatu nevashanu 38,545 hapana munhu akafa nechirwere ichi nezuro izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi vari pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi masere nevaviri 1582 bazi rehutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro vaive zviuru gumi nechimwe chete nemazana mashanu, nemakumi masere nevashanu, 11,585. Izo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vabayiwa nhomba munyika yose pazuru mazana mashanu, nemakumi manomwe nechimwe chete, nemazana mana, nemakumi matanhatu, kana kuti 571,460. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu nhomba vanosvika mamiriyoni gumi, 11 million, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika, senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi, icho chauraya vanhu vanodarika mamiriyoni matatu pasi rose, uye chabata vanhu vanodarikawo mamiriyoni zana nemakumi matanhatu nemaviri, kana kuti over 162 million people. Vanhu vakawanda vanoti dzidzo yemunyika yadzikira zvikuru gore rino nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana, izvo zvinosanganisira kusarongeka kwehurumende, dambudziko rechirwere reCOVID-19, pamwe nenguva yakawanda yakaona vadzidzi vakawanda vasina varayiridzi vanovabatsira muzvikoro. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakasira zvou vanoti nyaya yeCOVID-19 imwe yezvinhu zvakawanda zviri kuita kuti vadzidzi vatadze kubuda zvakanaka mubvunzo dzavo.
Zvongo tinobvuma kuti vana havana kunyanyodzidza nemhaka yedenda reCOVID. Asi chikurukuru chatinofunga kuti takapa kuti vana vatadze ndo chatinogara chitaura kuti varayiridzi havana kufara, havana kusununguka muzvikoro, mari dzavanotambira dzinongori mashangura pata kana kuchibatira pamashizha usaiwa panama.
Mumwe mudzidzisi vaRosten Mutapa vanoti zvimwe zvinhu zvakakonzera kuti vadzidzi vasabude zvakanaka pabvunzo dzavo inyaya yekusadzidza kwevana vekumaruva, sezvo vasingakwanise kushandisa madande mutande nekuda kwemasaisai anenge asiko, kushaya mari dzekutenga data pamwe nedambudziko regakava remihoro riri pakati pehurumende nevarayiridzi.
Ze-e-learning zviri kutaurwa izvo zvinongoriro zvemugodzi maturo zvekunyeperana, hapana kana zvinhu zviri kumboita. Vana havasi kudzidza vachishandisa e-learning. Chekutanga ndechekuti nhare mbozha dzacho vamwe vabereki nevana havana data rekushandisa kuti vakwanise kuinda mukana we-e-learning, havana futi.
Vamutapa vanotiwo vadzidzisi vakawanda vezvidzidzo zveunyanzvi zvakaita semasvomhu nesainzi vave kuenda kune dzimwe nyika kunotsvaka mafuro manyoro.
Rimwe dambudziko ratiri kuita nderekuti zvidzidzo zvakaita zveunyanzvi zvakaita fanika vana sai vana mets zviri kushayiwa varayiridzi chaivo chaivo vakadzidzira basa nekuda kwekuti vachitiza vachienda kune dzimwe nyika kwavari kubhadharwa mari.
Munyori mukuru weZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Taderera vanoti kusadzidza kwevana vadzidzisi vachinetsana nehurumende kunoita kuti vadzidzi vasaite shungu nedzidzo vopedzisira vachiita zvinhu zvinovapinza muna taisireva.
Vana vakanga vasina zvavari kuita vanowana zvekuita, ende zvekuita zvacho ndizvozvo zvekuzongoita tikomana notusikana vakabva varoorwa, izvo zvikatsvaga statistics dzacho uchaona kuti dzakatowata.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti pane matambudziko akawanda anosangana nevanasikana kudarika vanakomana anoita kuti vatadze kuenderera mberi nechikoro.
Odonha kupasa kwavo kudarika vakomana zviratidzawo matambudziko mazhinji ari kusangana nevanasikana pakuda kutsvaga kuwana education munyika yedu. Tichitarisa vamwe vachava nematambudziko ekubata pamuviri, vamwe vachiwana mabasa ekee ekumba akawanda kunotsvaga hudi kuchera mvura nezvimwe.
Gurukota rezvekuburiswa kwemashopo amai Monica Mutsvangwa vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzedzidzo munyika, asi vachitiwo vadzidzisi vanofanirwawo kuita mwoyo wekubereka kuitira kuti varambe vachidzidzisa vana nyaya dzavo dzemihoro dzichiongororwa. Amai Mutsvangwa vanoti hurumende yakapa mvumo kubazi rezvemhando dzemoto kuti rione kuti zvikoro zvose zvaiswa magetsi kana magwenya esola kuitira kuti vadzidzi vekumaruwa vasasaririre kumashure.
Naizvozvo president vakatopa vanisa
Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubazi rezvemhando dzemoto kuti zvikoro zvingane zvekumaruwa zvave nemagetsi pasi peurongwa hwehurumende. Asi vazhou vanoti chaikudikanwa ndechekuti hurumende nemasangano evarayiridzi vaise misoro pamwe chete vachitaurirana chokwadi. Vazhou vanoti hurumende iri kupa mari inoita zvikamu gumi nezviviri chete kubva muzana kubazi rezvedzidzo, iyo vanoti ishoma zvikuru kuti ivandudze dzidzo munyika. Nengo yekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi nepamusoro, amai Lilian Zemura, vanoti vana vasina kubudirira bvunzo dzavo gore rapera vanofanirwa kupiwa mumwe mukana wekunyora bvunzo, uye hurumende inofanirwa kuvandudza zvivakwa kumamisha kuitira kuti kudzidza kuve nyore.
Zviri nani vakambovaka second chance vagone kunyora zvekare. Zvimwewo zvati upgrade ministry iripiwe mari yakakwana. Tiri kutoti dai vakaramba vachitirwa mari vasimudzire mabuildings ekumareserva kuitira kuti vana vafunde vari mumakirasirumu vakagara pamacheya sezvakaita semumadhorobha.
Nyanzvi munyaya dzedzidzo dzinoti matambudziko ari kuwanikwa munyaya yedzidzo munyika ndiwo ari kukonzera kuderera kwekukosha kwedzidzo muzimbabwe, nyika yakamboita mukurumbira munyaya dzedzidzo mushure mekuwana kuzvitonga muna 1980. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai vanova ivo nechirongwa chekuedza kukurudzira madzimai kuti vadzokere kuchikoro.
Sera mundoitwa Mai Gunguo. Mai Gunguo mufundisi wechurch inonzi Eternal Word Ministries, but ndinoshanda zvekare neorganization inonzi Voice of Peace inoshanda nevana vari maorphaned children, vulnerable children nemavulnerable women. Konzo redu ndere kuti madzimai adzokere kuchikoro.
Sei makafunga kutanga chirongwa ichi makanangana nekuti madzimai vadzokere kuzvikoro?
Toziva kuti madzimai can be empowered in different ways. Kune vamwewo madzimai anofarira zvokuita masmall businesses, kune vamwewo madzimai anoti isusu toda zvechikoro. Saka main focus yedu isusu iri pachikoro. Tinowana mamwe madzimai asina kuwana mukana wekutomboenda kana kuprimary kana kusecondary school, tovadzosera kuchikoro. Vamwewo ndivo vakaita secondary school vane ma5 levels avo, votsvaga madiploma vanenge vachida kuita. Vamwewo vakaitawo madiploma kare kuti vakaikana kuti vakaita ma-A-level kare asi havana kuwana mukana wokuenda kumayunivhesiti. Tovabatsira kudzokera kumayunivhesiti kuti vakwanise kuzvidzidzira vari nedzidzo yavo, nekuti takaona kuti dzimweni nguva unogona kuti tiri kubatsira munhu kuita small business wozomubvunza mangwana zvonzi zvehove zviya zvichafambi. Asi kana munhu wakamuendesa kuchikoro anogona kuchinja achiadhapta nemachinjiro ari kuita zvinhu munyika, achikwanisa kuitawo zvinhu zvakasiyana siyana. Saka ndidzo redu rakanyanya riri panyaya yedzidzo.
Pari zvino muri kuona madzimai achitambira sei zvirongwa zvenyu izvi?
Madzimai vari kufara zvakanyanya, nekuti kune madzimai sezvandataura akashayiwa mukana asi donzvo rekudzidza vaive naro. Uyewo zvakare madzimai nokuda kwokuti haachisiri musikana, munhu aroorwa aamumba, asangana nematambudziko akasiyana siyana. Vamwe vacho vanotaura kuti nini, ndaive ndichiwanirwa mari yekuenda kuchikoro asi handina kunge ndichikosta chikoro mazuva angu eusikana. Asi nokuda kwematambudziko aasangana nawo akuona kuti zviya zviya zvaiudzwa zvinokosha. Saka tava nevamwe vava manesi, tava nevamwe vava maticha, tava nevamwe vakushanda maNGO mabasa akasiyana siyana asi vakadzokera kuzvikoro vatiwo madzimai akaroo.
Kana vanhu vachida kuti vapinde muchirongwa ichi madzimai vanokuwana ikupi?
Madzimai anoda kuenda kuchikoro, maofisis edu ari panhamba 130 Samora Mashel, 130 Samora Mashel muHarare. Kana kuti vanogona kutifonera panhamba dzinoti 0772 555 093 0772255093 kana kutitumira WhatsApp panhamba iyoyo kana vasina kuita ma O levels vanongotiita kuti vanoita kuti ma O levels tovabatsira kutoti vaenrolla votanga kudzidza zvisinei nekuti vari kunyika ipi tinotanga kutovadzisa nekuti tinoita ma online lessons then kana vasina kuita ma diploma zvakare tinoita futi even ma online nema face to face but vanofanira kutumira ma 5 O levels avo including English nechitupa nebetri rake rekuberekwa uye nepassport photo kuitira kuti kana akanga auya kuzonyora maexams ake tinotarisa papicture iya toona kuti shuwa ndiye munhu watanga tichidzidzisa
muri kuona zvichifamba sei panguva ino yecovid-19
zviri kutonyanya kufamba zvakanyanya nekuti kubvira pakatanga covid gore rapera paya munana March vanhu vakapfigirwa mudzimba vasiri kukwanisa kuenda kumabasa vasina maactivity vari kukwanisa kuita nekuti ndo yanga uri mamire zvinhu nguva iyoyo saka zvaireva kuti mudzimai ari pamba anga ane nguva yese yekuti akonze kuti pachikoro uye zvakare takaona kuti zvakabatsira zvakare ivi kureducer gender based violence kunyanya kumadzimai anga ari involved nezvechikoro nekuti instead yekuchingotarisana nemurume vachitukana munhu ane nguva yekuti ndoda kumboita assignment yangu ndoda kumboverenga zvoreva kuti nguva yekutukana nekupopodzana yaibva yaita zvomu iko zvinezvi madzimai atiri kushanda nawo anodarika iwo 60 tikakwanisa kuwana vanokwanisa kubatsira kusponza madzimai madzimai akatowandisa andaita kuchikoro asi vamwe vati vari kusangana nedambudziko remari saka ndo paya patinenge takutsvaga mawellwishers vanokwanisa kubatsira mudzimai kuti adzokere kuchikoro iko zvinezvi tine vashoma vatakawana vanenge vatatu asi vakawanda vasiri kukwanisa kuenda kuchikoro varipo varida kuenda kuchikoro vakangwana chete munhu anokwanisa kuvasponza kana kuvabatsira manhamba emadzimai ada kuti dzakatowandisa
vanenge vachida kubatsira mari iyi inenge ichidiwa imari
mari inenge ichidiwa inoita iyo $300 kana vachinge vachida kubatsira dzeni pavari kana vachikwanisa kubhadhara vanogona kubatsira kubhadhara kamwe chete kana kuti vanogona kuita mainstallments
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington
iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives
ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC nhasi taita rombo rakanaka rekubata vaaron chikukuza vengoda oven inozivikanwa nembiri yekubika chingwa chakakwenenzverwa saka tati timboitawo hurukuro navo tinzwe pamusoro pehovhoni dzechingwa dzavari kugadzira idzi tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vachikukuza
makadini yenyu studio 7 listeners ndozvakufara kunga tiri pano pachirongwa nhasi tinotenda
vachikukuza tanzwa nembiri yekuti ngoda inogadzira hovhoni dzinobika chingwa zvasimudza vanhu vakawanda munharaunda dzakasiyana siyana vari kubika chingwa vachitengesa vachiwana kurarama kubva mazviri mungatitaurira pamusoro pehovhoni dzenyudzi
maita basa vakandemiri nyaya iripo nechokwadi tinogadzira maovens maovens aya takapa zita rekuti ngoda oven rinova zita rakatambirwa zvikuru muno munyika yezimbabwe nepasi rose maoven aya tinogadzira muno muzimbabwe muno muHarare tine vechidiki vatinoshanda navo vanovagadzira kwozouya vanovatengesa and maoven aya anosimudzika anobika chingwa mabhanzi makeke masikonzi madonazi zvinhu zvose zvinozivikanwa zvinobhekwa uyezve maoven iro aya kana munhu akatenga tinomupa mapani echingwa tinomupa kabhuku kane resipi yechingwa nemabhanzi uyezve tinomutraina kubika chingwa nemabhanzi pachena kuti zvigomuitira nyore kutanga bhizimusi rekubheka tine zvakare yatinoti ngoda oven winter promotion iri kupera musi wa 31 July 2021 munhu akatenga saizi ipi zvaye oven tinomupa flawa pachena flawa iyi tinomupa ipapo paanenge atenga
maoveni enyu aya akakura zvakadii
maoveni edu ane masaizi akasiyana siyana tine yatinoti 1 loaf size 3 loaf size 6 law size, 12 laws, 24 life size, vichikwira sakadaro. Izvi zvichienderana nekuti customer yedu iri kutenga yekubikisa pamba here nemhuri kana kuti yekuitawo bhizimusi. Saka masaizi ose anenge aripo uyezve haanesi kushandisa maoveni edu aya. Anoshandisa cheaper sources of energy, sehuni, marasha, miguri yechibage, ndo yemombe yakaoma, tsotso, ndo zvaanoshandisa. Emagesi negas semenzaniso hasati apo, asati neplani yacho.
Zvamuri kugadzira izvi zviri kutambirwa sei neveruzhinji?
Vanhu vazhinji vari kuzvitambira mukoma wangu. Chekutanga ndechekuti chingwa chinofanirwa kudyiwa nemunhu wose, ikodzero yemunhu wose adye chingwa. Uyezve isu vengoda oveni, tenderano yedu ndeyekuti chingwa hachifanirwi kufamba chosvika chapora kuenda kune makastoma. Saka kubudikidza nemaoveni edu, vanhu vazhinji vari kubveka mavanogara munharaunda dzakasiyana siyana. Ava vanotengawo vari vemunharaunda iyoyo, saka vanochidya chichipisa uye chichirefresh. Saka nekudaro maoveni edu atambirwa zvikuru mangoda ovenzi.
Veruzhinji ndapinda mupfungwa dzavo mukoma Aaron, ndanzwa vari kuda kuziva kuti mitengo yakaita sei.
Mitengo yedu isusu tino mapraisi akasiyana siyana zvichienderana nesaizi dzemaoveni acho, uyezve mapraisi edu ari mumari dzakasiyana siyana dzinobvumidzwa munyika. Tinotambira mari TGS, tinotambira mahisa acho kana mahanzi, mari inenge ine munhu iyoyo tinotambira. Semenzaniso, maoveni edu anobira pa$40 US, kouya inotevera yacho 23 laws neda 85, kozeya ma6 laws size anoita 180 US zvidaro. Saka kukura kwakaita oveni anenge atenga ndiko kukura kwecapacity kana zvachabudisa panguva imwe chete.
Vanoda kukuwanai vanokuwana ipapi, vanodawo kuti vange vachizviitirawo zvemaoko.
Vanoda kutiwana vanotibata pamanhamba edu. Manhamba edu anoti izvo 0787 418 377. Imwe yacho inoti 0787 449 222. Vanokwanisa zvakare kunowana zvizhinji vakaenda paFacebook page yedu inonzi Ngoda Oven.
Manga makateerera kuna vaAaron Chikukuza veNgoda Oven vanogadzira mahovhoni ekubikisa chingwa muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Magweta anorwira kodzero dzevanhu anotambira nemufaro mutongo wedare wamanikidza mukuru vevatongi vematare edzimhosva vaLuke Malaba kuenda pamudya ndigere. Zimbabwe inoti iri kuita zvose zvainokwanisa kuita pakudzivirira nyika kumhando yecovid-19 yanetsa kuIndia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Musakanganwa kugara makapfeka mamaski nguva dzose, nekuti chirwere checovid-19 chichiriko uye chiri kuuraya. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Ray Choto, ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekuchira chirwere checovid-19.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
chona njani mtuaga zomu se ola mugela emoye ni ngomkive lo msaga 15 kunkwe nkwezi 2021 ngontunga milinku mo endaveni zethu lamhlanje.
Siyathokoza kakhulu nje abantwana beZimbabwe ngoba bekuvele kwenziwe umnankagwaba kungekho emthethweni ngoba lubaba besesevile iminyaka yakhe.
Idale le-High Court lithi ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukamnumzana Lukumalava njengomahluli omkhulu uChief Justice akukho emthethweni. Nako ugatsha lweJudicial Service Commission luthi uJustice Elizabeth Gwawunta nguye osephethe lesi sikhundla.
Bazaphanyeka i-appeal, bangaphanyeka i-appeal okuza kwenzakala ukuthi isinqumo sedale le-High Court sizabekwa eceleni okwesikhathi esithize.
Lanxa abalwela amalungelo oluntu kanye labamabandla aphikisayo bethokoza, uhulumende uthi uzaphikisa lesi sinqumo. Abafuya inkukhu enyakatho yeGwanda bakhala ngemikhuhlane abathi isiqede inkukhu zabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court namuhla unqume ukuthi ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukamnumzana Lukumalava njengomahluli omkhulu uChief Justice ngumongameli Emmerson Mnangagwa akukho emthethweni. Linkantolo ithi uMalava ucine ukuba ngumahluli izolo ebusuku lapho afikise khona iminyaka yokuya kumpentsheni engamachumi ayisikhombisa 70 years njengalokho obekuthiwo isisekelo sombuso singakatshintshwa. Ugatsha lweJudicial Service Commission luhle lwazisa ukuthi uJustice Elizabeth Gwawunta nguye osephethe isikhundla sikaMalava okwamanje. Kodwa luthe uhulumende uzaphikisa lesi sinqumo. Udaba lolu luhluzwe ngabahluli be-High Court abathathu, uJustice Happias Shou, u-Edith Moshore loJustice Irena Charewa, ngemva kokuba amagqwetha enhlanganiso ye-Young Lawyers Association of Zimbabwe kanye lawe-Human Rights NGO Forum ephikise ukuqheliswa kwe-contract kaMalava ngeminyaka emihlanu. Umnankagwa wenze lokhu ngemva kokuguqula isisekelo sombuso ebesesimupha amandla okwengeza isikhathi sokusebenza kwabahluleli be-Supreme Court kanye labe-Constitutional Court nxa sebefikise isikhathi sempentsheni. Esethula isinqumo lesinamuhla uJustice Shou uthe umthetho kawuvumi ukuthi uMalava labanye abahluleli benkantolo zombili baqheliselwe iminyaka yokusebenza ngoba bebesezikhundleni ngesikhathi isisekelo sombuso siguqulwa. Ngokunjalo uJo uthe uMalava usekumpentsheni kusukela nje ebusuku izolo. Isinqumo lesi sithakazelelwe ngabantu abanengi. Sixoxele gqwetha umnumzana Machoba Nancube.
Isinqumo sedale lalamhlanje isinqumo esihle kakhulu njalo sifuze sanyukelwe ngumuntu wonke ngisho laye uhulumende oqobo. So isinqumo lesi ngibona siqonde kakhulu ngoba ngendlela i-amendment le ebisenziwe ku-constitution bekusemgceke ukuthi ifuze ukuthi benefit ubaba uMalava, kodwa nxa sekhaya isekelo somusho sithi lo obese sikhundleni kafuzange abenefite nge-extension through i-amendment le.
ngobani esingakhangelela ukuthi abe ngumahlulo omkhulu omutsha njalo ubona abe Judicial Service Commission abakahulumende balakho yini ukuphikisa isinqumo sanamuhla lesi
Kunzima ukuthi singathi umahluli ofuza ukuthi angene endaweni kamalaba kungaba ngubani kulobunzima kakhulu ngalesi sikhathi ngenxa yokuthi kufuza ukuthi laba bakhangelwe kulandelwa sona isekelo sombuso kodwa kunanzelela yilokhu abantu singakajabule kakhulu ngikhangelele ukuthi iJSC kunye lohulumende ngenxa yendlela ebephikisa ngayo ukuthi bazaphanyeka i-appeal baphanyeka i-appeal okuza kwenzakala ukuthi isinqumo sedalele High Court sizabekwa eceleni okwesikhathi esithize until i-appeal leyo ingene kwenziwe isinqumo ngayo so ke kathesi asike silinde kancane sibone ukwenzakala
umnumzana Machobana Ncube ligweta umsekeli kamkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Tendai Biti ongomunye wamagqwetha aphatheke kudaba lolu uthi bayathokoza amazwi kaBiti agcizelelwe lilunga lebandla lakhe umnumzana Edwin Ndlovu
Siyathokoza kakhulu njengabantwana beZimbabwe ngoba bekuvele kwenziwe umnankagwa kungekho emthethweni ngoba lubaba besesevile iminyaka yakhe njalo ke umthetho usithi ukuthi umuntu angayenelisa eminyaka engu-70 angaqhubekeli phambili engujaji ke enkantolo ke enkulu yikho ke okwenziwe yikhothi kuyathokozisa kakhulu kuyinto enhle balandele umthetho oyiwo wabhalwa ngabantu ngomnyaka ka-2013 bawuvumelana njalo kureferendamu into ethokozisayo kakhulu leyo
abalwela amalungelo lani abamabandla aphikisayo lihleze likhala ngokuthi imithethwandaba isebenza yeyamele kuzanu PF kodwa nxa sikhangela okwenzakale namuhla singathi lokho kuliqiniso yini
Yes, yasho thina ukuthi ke izinkantolo lezi ke zithunjiwe ke libandla lezanu PF ke lohulumende kamnankagwa liqiniso lona lelo into esingayitshintshiyo yena leyo abakwenzileyo ke lokhu lamhlanje ukuthi bafake isinqumo sokuthi ke umalaba akumelanga ke contract yakhe ingezelelwe indlela eyenziwe ngayo kwakukho emthethweni kuyasithokozisa ikanti njalo ke yiwo namajajes ebevele ephele nzima ngomalaba nxa abantu balandelela kakhulu ke indaba kalo uJustice Ndebere lo seqothwa umsebenzi umalaba esithi ehlule ukusebenza ke wakhipha ubufakazi bokuthi bengamajaji bayethuselwa kakhulu ke nguChief Justice bayatshelwa ukuthi banganiki abantu abathile ibheli kumbe banika abantu abathile ibheli bangenzi lokho kumbe bayenze lokho so kukhanya lawo amajajis ke besekuphele nzima ngayo lundoda ikanti ke sasinanzelela ke ngesikhathi beku-interview amajaji izindlela ayebaphendula ngayo indlela ayikhulumisana labo ngayo kwakungani umuntu okhuluma labafana bakhe nje abelisa inkomo kwakungatshengisa inhlonipho ukuthi ukhuluma labanye obaba labomama abantu abadala abafundeleyo abaqeqetshileyo abangojaji njengaye wayebayisa kakhulu bakhangelela phansi so ngibona ngani lakho khona lokho kubenze bafisa ukuthi balandele umthetho njengomthetho
umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla leMDC Alliance lanxa ilunga lezanu PF njalo eligqwetha umnumzana Paul Mangwana yena obesemthethwandaba eyalile ukukhuluma ngalolu daba ilunga laleli bandla umnumzana Belief Gawule utshele iStudio 7 phambilini kwesinqumo lesi ukuthi umongameli Mnankagwa kumele aphiwe amandla okukhetha umahluli omkhulu njengokufuna kwakhe
into yokhona lapha yikuthi umnankagwa ungabantu ngoba ngani wakhethwa ngabantu ukuthi umnankagwa abuse amandla uwathethe ebantwini umnankagwa vele kumele ebe namandla ngoba engaswela amandla ebusa umnankagwa nguye omele abantu noma ngoku upresident amandla uyadinga ekubuseni kwakhe ngoba uzayenza njani izinqumo engala mandla uzamthathela njani amandla umuntu omnikile ukuthi kabuse ilizwe usho ukuthi ngaso kusenzakala ezinye izinqumo ayedinga ngabamandla nalawo ukuthi ayenze zingumo ezibhekane nelizwe. Umongameli kumele abe namandla ukuthi asakwenzeke, asakwenzeke amandla ayajima.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla leZanu PF. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi wezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Abantu abaningi kakhulu abakhangele zamalungelo abantu amagqwetha lenhlanganiso ezizimeleyo bezivele zingacabanga ngodaba lokuthi uMnangagwa udecide ukusebenzisa amandla akhe ukuthi ebe labameli abaningi eParliament kumbe ngithi besebenza njalo labo Monzora ukuthi beamende uconstitutional number amendment number 2 onguye onike amandla umongameli welizwe ukwenzela ukuthi enelise ukuextenda icontract tika malaba lokuthi ethi khona umuntu oleminyaka eyi-70 uyavunyelwa ukukontinua engujaji ehumbe nguchief justice njengomalaba. So mbona ngani izindaba ezinhle lezo sikhangelele ukugcinwa kwe-constitution yeZimbabwe lokuthi khona sisalabo abantu esingathi ngama-judges asahlonipha umthetho welizwe kumbe alesibindi sokuthi enze i-judgment enjalo ngoba aso judgment elula leyo ngoba baphi isana lalokho okufunakala ngumongameli okufuna ngumongameli welizwe. Kodwa ke mbona ngani benze into enhle ngoba abantu abaningi bebekusola lokho kwenziwe ngumongameli welizwe.
UMnangagwa ubona lomphatha njani lolu daba njalo ukukhona yini mhlawumbe singabona ekwenza emthethweni kanye lakuhlangothi lwezombusazwe?
Ngiyethemba ukuthi uMnangagwa indaba le ayimphathanga kuhle ngoba the whole issue about amendment number 2 bekuyikuthi enike uMalaba umbe ethole amandla ukuthi extend icontract kaMalaba uMalaba enelise ukuthi ehlale engu-chief justice even though besefikisile iminyaka eyi-70. So definitely lapha khona kathesi bayacabanga labangani bakuthi what can they do legally and what can they do politically. Ngeke ngabuza amagqwetha amaningi lapho ukuthi bayenelise yini uhulumeni weZimbabwe kumbe Minister of Justice iyenelisa yini ukuthi iyaphile i-judgment lay. Kukhanya ngani baza kuzama kumbe kuyeneliseka kodwa ke kuzaba lama challenges because that means yena uMalaba ngokwakhe kasoze yenelise ukuthi ehlale eyilalela indaba le.
Isinqumo lesi singathi sipha uZulu weZimbabwe ithemba na lokuthi lanxa kungaze kubunje imithetho emibi uyenelisa ukuyiphikisa emthethwandaba aphumelele.
Uzananzela ukuthi indaba ka-Chief Justice le ayisiyo kuphela nje indaba yemithetho emibi kodwa kule politiki phakathi. So even amanye it can also be a sign of factionalism within iZANU ukuthi kuyalwiwa kubanga umbuso ngoba uzacabanga ukuthi i-amendment number 2 le ibuya le clause yokuthi akusela u-running mate u-president uyazikhethela yena u-vice president o-vice president abafunayo. So kungaba nje ngeyinye ama-cases nje esuke ya khamba the other way around but siyakwazi ukuthi isikhathi esiningi uhulumende weZimbabwe ujalo ukuwina khonapha singazi njalo ukuthi i-appeal yabo izahamba njani bangagcina bewinile.
Umnumzana Zenzele Ndebele uhlaziya ezombusazwe. Ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo kodwa kulabangamachumi amane lane 44 ababanjwe lumkhuhlane. Asebebhubhile selokhe lomkhuhlane ufike kuleli bayinkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1582. Labo asebefunyenwe belawo sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 38,535. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula ichumi lanye 11,585. Abahlatshwe esibili bangu 11,636. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu-571,460, kuthi asebehlatshwe eyesibili njalo ingeyokugcina sebengu-203,781. Kweze maphandleni lamhlanje abafuya inkukhu enyakatho yeGwanda bakhala ngemikhuhlane esiqede inkukhu zabo njalo esibangela ukuthi baswele imali yokuziphilisa. Walbert Ncube uyalandisa.
Izakhamizi zithi inkukhu lezi zifa buthumuthumu zonke ezimakhaya ezilethambo eliqinileyo lezezikhiwo ezilethambo elibuthakathaka. Abaningi basola uhulumende besithi ukhanya engazihluphi ngokusekela abafuyi emaphandleni ngemfundiso kanye lemithi yokuvikela inkukhu zabo emkhuhlaneni. Unkosikazi Sibongile Ndlovu oyisakhamuzi eNandeni eGwanda North uthi sesiphelile inkukhu esigabeni sabo.
Amasiyani asuke afe wonke, kube khona eminye imikhuhlane nje yenkukhu layo esikube khona. So kwesinye isikhathi wena udoze omunye engadozi kugcine sokusifa lezakho esingakwaziyo ukuthi kumbe kuyabe sokubulawa ileziyani ezidoziwe, ngoba abanye bathi ezidoziwe ziyafa. Ezidoziwe lazo sezisifa ngendaba zokuthi abanye bayalila ukudoza. Ilihluphe esihlangana lalo mayelana lokufuya inkukhu.
Amazwi akhasekelwe ngesinye njalo isakhamuzi eNandeni Mnumzana Dennis Moyo othi lanxa inkukhu ziyake zithontiselwe lokho kuqhutshwa ngendlela engaqondanga.
Kuyabuya abantu kuthiwe bona abantu laba bazahamba bethontisela inkukhu. Uthi uyananzelela umuntu abamnika lowo muntu uthi ayithontisele inkukhu, yena uvele kafuna ukuthi athontisele zona zakhe. Njalo lama measurements lawana aphiwayo ukuthi umuntu lowo usebenza just over drop, uthole ukuthi umuntu lana uphelele at least kumbe ngithi emizini emibili kuphela. Le eminye imizi ayinjani awusafikanga. Lesokusithi-ke lezi ezinye inkukhu ezingavasinethwanga sezithelela lezi ezinye inkukhu, sezinjani sezifa inkukhu zethu ziphele.
Uthi njalo ngabe uhulumende uyasekela abafuyi benkukhu ukuze benelise ukuziphilisa ngoba ingekho imisebenzi emakhaya.
Uthola uhulumende ubhizi ugijima onikana labantu inkukhu, onika labantu abangela zivaya amabroyila ngingafakwa indawo lesi emzingwane esikithi. Ngathola bebhizani bephiwa ama-150 amabroyila, kodwa uthola nomuntu wakhonakala zivaya. Uthi ngabe uhulumende ozisayo aqale anike abantu izivaya, siyagwanisa ngasinika izivaya bese sisenelisa ukuzifikela inkukhu zethu ezemakhaya, ngoba vele izo inkukhu ezinjani ezile production. Le mithi yenkukhu phela siyitholi, sibila siyitholi singuhulumende. Uthi uya ema-famous lapho iyadura.
Umnumzana Lindwe Nkalo isakhamuzi esibona eGwanda North njalo ngutshalimana wenhlanganiso yabafuyi benkukhu zesikhiwa eGreen Pastures Livestock Association uthi abafuyi benkukhu kumele basebenzelane ndawonye ukuze bathole inzuzo.
Sesikwanisa ukufuya izinkukhu eziningi okuthi kwesinye isikhathi siyakwanisa ukuthi sibe lama-700 ngenyanga eyodwa. Sesafunda lapho kungathengiselwa khona izinkukhu zethu le marketing department lethu njenge-Green Pastures. Siyathengisa eGwanda, sithengisela kubo-Coolant, kubo-Afghan butchery lamanye ama-restaurant akhona phana eGwanda.
Unkala uthi bangamathumi amabili kunhlanganiso yabo njalo bayenelisa ukuziphilisa lezi muli zabo ngemali yenkukhu.
Sesikwanisa ukuthi abantwana baye esikolo, ama-school fees kawasahluphi kuma-members ethu, amabhuku, ama-exercise book bayathenga, ukudla nxa sokuthe kwaba indlala njengalapho esisuka khona bebencediseka kakhulu abazali sibili, ngoba eyokuthi bathengele abantwana inkukhu ibitholakala ngalolu hlelo lokufuya ama-broiler.
Inhlanganiso ezimele e-Hand in Hand iqhube umhlangano labafuyi ngolwesine esibona lapho abaxhumanela bezinye ingatsha ezibona ngokufuya kwenkukhu. Unkosikazi Nami Dube okhangele inhlelo zentuthuko e-Hand in Hand uthi baqhubela umhlangano ukuze abafuyi benelise ukuthola ulwazi ngokugcinwa kwenkukhu ukuze babe lenzuzo lapho bezithengisa.
Injongo yanamuhla e-business indaba sikhangelele ukuthi siqinise ubudlelwane phakathi kwabalimi esisebenza labo kanye nabo bonke abaphathelane nokuncedisa ukuthi inkukhu ifuye ize iyovuthwa ithengiswe ekuqineni.
Imizamo yokukhulumisana lomnumzana Enathi Mhlonga ongumqondisi wogatsha lukahulumende olubona ngokunakekelwa kwezifuyo ezansi emaNdebeleni iyehlule. ngimele umsakazo we Studio 7 ngisemajonde neGwanda ngiadded ngibe
gukama namle namle lamshweshwe namlela namba fokwembula.
Siyabonga Albeta, siya kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sicubungula isimo esisemajele.
Ngizalana osang lepanda olahla ukhelethi olahleke emarapini engumntu akazeli-Public Party. Yebo, siphumile kuviki eliphelileyo emlondolozi okusele amalanga amalithwana ukuthi kube yi-2 months bekungalula emlondolozi. Uvele uthi ungena khona umoya wakhona usukwenza ukuthi ungane kawusukho emhlabeni. Kunjalo nje nxa ukhuluma labakhulu bakhona amagadi kumele ube ngobhuqayo. Thina sasicabanga ukuthi njengoba sukurimani babona kuzaganganelwa kodwa akuzange kube njalo. Besisebenza okufanayo labona laba sebasigotshwayo sihlanganiswe ndawonye labagula ingqondo. Kungaba lo muntu nje oyedwa ophambanisileyo kuseli lithaya lonke iseliyona. Sesikusiba lesithuthuthu. Siyanqunulwa sinitshe egcekeni kuthiwa sihlolwe unqunule izigqoko zonke uphakamise izandla wexele phezulu okokuthi ukhanye ukuthi kawufihlanga le ikungitshela ukuthi usejele ungafihlani. Khonapho kunjalo emuva lapha kulamadoda athekayo eceleni ngapha kunabogadidela abangamadoda ababe bedlula okuthengisa ukuthi nje ukukhipha ubuntu bakho kuzize nje usengugodlolamehla.
Abantu babeguqelana njalo kutshaywa abantu babetshayelwana.
Ukhanya ngumthetho wakhona ukuthi nxa ukhuluma lamagadidele kumele uguqe. Xa ungaguqanga bangayekela ukukuthanda le nhlanhla kodwa ubekwazi ukuthi uzazihola intshama ezomhlabo umhlobo wonke wenhlama. Abantu batha into encane ngoba ungaba nomnyama bakungenela bengu-4 or 5 bethaya bakhahlela indlela abafuna ngayo. Ungayendlula kubi kule ndlela yakhona yokwendlula eselini kuyathanyelwa mhlawumbe nxa uthe uthanyela waphambanisa kule ndlela yakhona yokuthanyela. Bangabuza ukuthi ngubani obethanyela la kuthiwe nguzibani bakubiza uyathaya. Bengathi bevule iseli liphuza ukuphuma phandle kuyaguqa phandle kalibale liyaphuma lithaywa lonke. Vele ngekezake ngitsho ukuthi kunezizathu eziqinileyo. Into encane nje ngahambe eyoripotwa ngomunye uyakule nhlanhla lawe ngizwa lokho nxa kuzukuthi bezaxoxa bakubuza ukuthi wenzeleni lokho. Kulabanye abagula ingqondo kwesinye isikhathi uyaroda nje kuyageza bangenela bamthaye bamthaye baye fake ebhasi egeza khona ngale ngulishawa uyachaye sekekubona ngani kunomali kibo vele kumele kwenziwe njalo ukuhlalusesaba.
Wawunobani owebandla lakho babelazi? Sesikhuluma ngabaphathi bejele kanye labanye ababotshiwe.
Ngangilo mama okuthiwa ngokusimoyo oyingxenye yethu ku-MRP sisebenza layo kwi-National Executive Committee. Ngikhumbula bembuza ukuthi isafuleli ledobileli likufakelani lapha ngaphansi kwesinki ngokwakholobani. Wathi ngokwami lo mama uMabandi babebemkwabhela bentshela ukuthi akula mama la wonke umuntu kubizwa ngamabizo. Kukanye nalokuthi ngumama uMabandi baqalisa ukumhlasela nokumthoka nokumphethisa ukuthi indaba esithi kulo mama uMabandi. Ngananzelela ngokuba kwesikhathi ukuthi yena wayengaseyiyo thagethi kakhulu owayeseyithagethi yini. Ngingasazi isizathu sokuthi indaba ngangiyithagethi ngoba ukhona omunye owabezwayo besithi lo ngusomlandeli umuntu oyinkinga nguyena lowo mama lo umkhangele nini vele ukwenza abafanani kungaba nowesasicotshwe sonke engenengesithi maphanda ngicela unandeleli ngoba kukhanya ngani kwakuma if.
Libuyela nini ke emthethwandaba?
Kekho sibuyela mhlaka 31 kuyona le inyanga.
Lo ngkosazana sibongile Banda okhokhela uhlangothi lwabesifazana kubandla lemthwakazi Republic Party. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha. Lilami osithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lichona njani silukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lelunga lenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wakobulawayo eyobulawayo Water Action Group umnumzana Khumbulani Maphosta. Lonyaka izulu linile kakhulu kodwa akulabubelo kudaba lwamanzi edolobheni lakobulawayo.
Ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukwamukelwa. Thina inhlanganiso yethu eMathebeleland Institute for Human Rights ekujongileyo yikuthi abantu bakholise njalo futhi banonzelele bengathi bathole ilungelo labo lamanzi ahlanzekileyo njalo futhi amanzi alentengo eyiyo njalo kungela zinto ezibavimbela ukuthi bathole lawo manzi.
Inhlanganiso ezifana neyenu ezibhekane lodaba lwamanzi zingani zithuli? Kungakubangelwa yini ukuthi izulu line kahle?
Okwakhathesi kasithulanga, sibhizi kakhulu, siyakhankasa, siyagijima. Ngananzelela ukuthi khathesi sike saqedisa, sanda kuqedisa isikhwayisiso esingathi i-research ebikhangele udlakela endaweni lapho abantu abathola khona amanzi kobulawayo nxa amanzi engekho ezindlini. Lapha kade sikhulumisa nalezakhamizi besitshela ngodlakela abahlangana lalo. Njalo esesikwenzile ukuthi ngemva kwalesi sichwayisiso sesike sasabela bemsakazo, sesike sabela labesingama-independent commission, ama-commissioners meleyo abunjwe isisekelo sombuso welizwe. Njalo siphakathi kokukhulumisana lengatha ezibehlukeneyo ezigoqela ikhansili, ama-members of parliament ngendaba yodlakela lapho abantu abathola khona amanzi, ngoba abantu bayahlukunyezwa ekutholeni amanzi ukuphambanisa ukuthola kwabo amanzi. Yikho esikwenzayo kwakhathesi.
Ngavalelisa abalaleli.
Engingakutsho kubalaleli ukuthi umsebenzi elasinika wona kasiwulahle ukuthi siguguzele, sikhankasele ilungelo lamanzi, futhi njalo kasikhalali, sizaqhubekela phambili. Ningasibona sithule, kasithulanga, siphakathi komsebenza, ngoba eminye imikhankaso idinga ukuthi siyithule ukukhuluma kodwa senze, asikhalali kwenza.
Loke ngumnumzana Khumbulani Maphosta isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Water Action Group ebesikhuluma laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga Chris. Sikhangele ebezihamba phambili. I-High Court ithi ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukamahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba akukho emthethweni. Ngokunjalo, ugatsha lweJudicial Service Commission luthi uJustice Elizabeth Gwawunza nguye osephethe lesi sikhundla. Kodwa uhulumente uthi uzaphikisa isinqumo sokukhitshwa kukaMalava. Abafuya inkukhu enyakatho yeGwanda bakhala ngemikhuhlane abathi isiqede inkukhu zabo. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa njalo kusasa. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.